kumira kwakaita zvino ndokuti vakuru vedu muchipatara, vakuru vemadokta vatinoti maconsultants, vatiwo havachakwanisi kunge vachiita mabasa anga achiitwa nevadiki vavo, nokuti basa racho ravawandira. Havangakwanisi kuramba vachiita zvavanga vambozama kuita pamavhiki maviri apfuura aya. Saka zvino vazvaita kuti ivo vatiwo hatichakwanisi, hazvisi zvokuti vane nyaya dzokuti vari kujoina vadiki kana kuti vari kuvaregerera vachiita zvisina maturo, asi kuti vari kuti basa rasiyiwa nevadoko havachakwanisi kuriita. Saka at the end of the day havachakwanisi kuita basa iroro, saka vatovawo pastrike. Vanhu vari kungotambudzika muzvipatara, vamwe vachirasikwa neupenyu hwavo.
Mungatiudzawo kuti nhaurirano dzenyu dzasvika papi, pakambonzika pane mamwe mafigiri amanga mambotenderana, zvaapapi izvi?
Musi wa 30 October takasangana na employer wedu inova Ministry of Health and Child Care, tikatenderana pakuwedzerwa kunoitwa on-call allowance inova mari inobhadharwa michiremba vachishanda panguva dzisiri dzavanofanira kushanda pabasa. Tikawirirana pamafiga nekuti achakunge zvichange zvichiitwa sei, tikawirirana pamalevels ese, tikati chatasarira kuda tipiwe deti naivo vanova employer wedu kuti vakatipitira izvozvo todzokera kubasa. Dzimwe nyaya dzemasalaries nemamwe dzimwe nyaya dzakataurwa mutsamba yokutanga dzichigadziriswa, asi vanhu vava kubasa kana zvinova zvakabvumiranwa muchibvumirwa chemusi wa 30 October zvaitwa. Tapiwa deti yokuti zvichatanga kuitwa rini tobva tadzokera kubasa. Deti iri harisati ravapo, ndosaka machiremba asiri kubasa.